musangano wanhasi wakakosha kumadzimai nekuti wanga uchitarisa madzimai kuti madzimai anosenza sei mutechnology and vanogona kuita zvinhu sei kuti vabudirire varamba vachikuzva vamwe madzimai kuti auye muprofession yetechnology.
Zvii zvamungakurudzirawo mamwe madzimai vangange vari kutarisirawo kuti vapinde muprofession iyoyi?
Chandingakurudzira madzimai ndechekuti ngativerengei, ngatitsvaganei, ngatibatsiranei, ngatisimudziranei, tichibatsirana, tichinetiweka, tichipanana information. Nokuti zvinhu zvetechnology zvizhinji zvachoka zvinoramba zvichichinja and hazvibatsiri kuti iwo ungotirega inongoita zvinhu zvangu nokuti mangwana zvawaita izvozvoka zvatoexpire. Saka kubatsirana nekuseenza together ka ndo kwakanyanya kwandinonyanya kukurudzira. And chimwe chandinoda kukurudzira madzimai ndechekuti tibatsire vana vedu vatange kufunga nezvetechnology vachiri vana vadiki, nokuti isusu madzimai ndisina kupedza nguva yakawanda nevana especially vana vechisikana, kuvabatsira kuti vave exposed vazive zvetechnology varege kuitya vakwanise kuwana the same access yatinopa kuvana vakomana. And I remember ndichiramba kutengera mwana wangu kusikana PlayStation ndichiti igame yavakomana. When I look back now ka zvanga zvisiri right because chinhu chaiita kuti ave exposed. And ndozvandingakurudzira madzimai mazhinji kuti tikwanise kuramba tichidaro tichiexposa vana vedu muzvinhu zviri technologically based.
Taona zvakare muchitaura nyaya yecyber security yakakosha sei tongotiwo mumabasa nezvimwewo.
Cyber security yakakosha chaizvo kwete kumabasa bati muupenyu hwedu isusu, nokuti zvinhu zvese zvataakuita kazhinji mazuva ano zvainternet based. Kana even foni dzedu even isu usiri paintaneti but mumwe munhu anogona kutora information yako kubva pafoni pako iwe usingazvizive wokwanisa kuisenzesa zvinokwanisa kunge zvisizvo kuafekta iwewe. Saka cyber security ka ndeyekuti iwe uve protected and information yako iwewe ive protected against mumwe munhu asingafaniri kuwana information yako.
Vamwe vakateerera semadzimai vanogona kutya kuti zvino nezvatiri kuona zvinobuda padande mutande zvii zvavangaite kuti vawanikwe ivo vachiita cyber security wokuti vana vavo vasazotarisana nezvimwe zvisina kunaka?
Aiwa hazvimbotyisa and zvatinongofanira kuita ndezvekungomeka sure kutika tapa information kuti vanhu vazhinji vakwanise kuwana access to cyber security. Ndinofunga kuti chinhu chinoitike chichaitika kuti tese tigokwanisa kubatsirana muzvinhu zvakadaro.
Muchitaurawo zita rekambani yenyu uyezve nemabasa amuri kuita mukupeta hurukuro yedu.
Ini ndinosenzera makambani mairi actually. Ndinosenzera kambani inonzi US Africa Cyber Security Group iri based muno muDC. But ndinoimwe kambani yandosenzera futi kuZimbabwe inonzi Damita Consulting inongotarisa nezve cyber security, inobatsira kukupa ruzivo awareness and ichibatsira makambani to be able to check themselves as far as their cyber security health check and helping them to put in place structures ekuti vave cyber secure.